kuchindiseka anai mwana emi munogara muchindirera ndati ndideiwo ndifaire ndiwane zvokutaura ndati ndiudzei ndiitewo zvinoita uwamwe rudo harutengwiwe rudo harutsvakwi rudo harunandinobvimbi runofamba semiburu